A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 5th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Tanono Kawande.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are looking at how the diaspora is sustaining the lives of friends and relatives back home following the current economic crisis.
The prices of basic commodities has continued to rise unabated, while salaries have remained dormant.
The rate of the bond, the official local currency, has continued to tumble on the black market, forcing prices to rise sharply.
Just this week, there was a raft of price increases like the staple maize meal, rice, sugar and salt, as producers passed on the increases to consumers.
Those with family or friends in the diaspora are now compelled to assist their folk back home because the situation is now difficult.
What are your thoughts on these issues?
To join our discussion on these issues, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming our shows right now on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Zimbabwe. Yebo kahambe zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu uhlelo lwe-Diaspora Forum lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Lamhlanje ke sikhangela umumo wozwenotho eZimbabwe lapho iningi eselikhala ukubana intengo iyehlula uyayibambeki njalo abantu abalamali yokuthenga into ezimqoka empilweni yazo yabo ezifana ke lokudla. Yiko ke sifuna ukuthi sixoxe ngodaba lolu sikhangela abantu abahlala phetsheya ke esizwa kuthiwa yibo asebencedisa kakhulu bencedisa ke izihlobo labangane ekhaya ngoba imali esetshenziswayo e-bond note isisindo sakhona hayi sesibuyile asisabambeki kahle nxa ufuna ukuthenga ke into ezifana lesinkwa isinkwa $3.50 umuntu ke khonapho uyabe hola imali encane kakhulu Mr. Wande.
Nasitoda kutarisa mamiriro akaita zvinhu mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira asi mari inotambirwa navanhu haisiri kuchinja saka zviri kukonzera maproblems ari quite obvious atinenge tichingoona tese ndo zvatiri kuda kuti titaurirane nhasi tinzwe kuti munozviona sei munofunga chinyi varipo vamwe vane mhuri kana kuti vane hama dzavo dziri kunze kwenyika dzinobatsiravo nokuvatumira mari kana kuti nezvimwe zvinhu zvavanofanira kushandisa mumusha asi vari vashoma vanhu vakaita savavo toda didi kuona kuti mari inotumirwa kumusha navanhu vari kunze kwenyika muZimbabwe inobatsira zvakadini uyezve pane zvingaitwa here kuti mari iyi inyatsobatsira nyika yese pamwe chete pachinhambo chokungoti ingotsakatika kana ichinge yasvika munyika vhiki inoi pakaita kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvichisanganisira upfu shuga mpunga munyu nezvimwe zvakadaro vanhu vanozvikwanisa sei zvinhu zvinoramba zvichikwira kudai asi mari dzavo dzisingawedzerwe ndo nyaya toda kuti mutibatsire nayo saka kana muchinge muchikwanisa muchida kupinda muchirongwa motifonera panhamba dzedu 001 0206192077 tigokufonerai tigogovanawo nemwi pfungwa dzamunenge muinadzo. Gande.
Yebo mnumzana Wande, njengokutsho kwethu lamhlanje ke sikhangela impilo yezizalwane zeZimbabwe esiwomile kakhulu, sikhangela nje kodwa siyazi ukubana iholo lona alikhwelanga. Abantu bayakhala kodwa ke abanye abahlala phetheya, abahlala kudiaspora, kuthiwa yibo asebebambe ilizwe leZimbabwe ngoba bethumela ke imali izihlobo labangane, imali yohlobo lwe-US dollar eyiyo engani isisindo sakhona siloko singcono. Mr. Wande,
tine sivangeni dubebe sivanengi dube veZimbabwe Exiles Forum vari kusouth Africa vatina vabaro nare makadini ko Mr. Dube?
Tiripo makadini waite wangu.
Aiwa tiri nani, ndimi muriku munogara muchishanya muchisvika kumusha, ndimi munogara muchiona muchitumira zvinhu kumusha. Chii chamungatitaurira pamusoro penyaya yatakatarisana nayo nhasi, kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, kushomeka kushawa huremu kwemari yekuZimbabwe yemaRTGS nezvimwe zvese zvakadari izvi, chii chamungatitaurira Mr. Dube?
Zvakaoma. Vanhu vengorarama nenyasha dzamwari nokuti ukavona une uchirarama uri kuZimbabwe usina mwana uri kudobheni kana kuti kuuk kana kuusa hazharaine kuuraya nokuti zvaoma zvekuti mafuta chavo 2 lita yemafuta kwanza ava kuita 20 RTGs. Zvino 20 RTGs yaizvo inowanikwa nani? So basically vanhu vari kuZimbabwe they are more of a dormitory in South Africa. Things are terrible in the America channel.
Pamuri munoona vanhu vachitumirawo zvinhu kumusha zvakaita segrocery kana kuti nemari zvichisvika hazvo?
There is a business yavanhu vanenge vana malaicha. Vana malaicha zvavanoita ndezvekuti vanotora magrocery zvokudhiriva kuZimbabwe kumafemilizi amarelatives anenge atumira. Vanhu vazhinji vari muno vanotozviziva kuti hazviiti kuti ukapindira maishuga kumisha nokuti kana usina kudero unenge wade kasendeza kuserious causation. The situation is actually back to 2008, 2006, 2007, where people actually stopped hoping for anything from within. Vakatomirira zvavo kuti vadi vachatumidza nevana vavo kana kuti hama dzavo dziri kusouth Africa. Saka vanhu kutumira vanotumira zvekuti ukadoenda papowerhouse mukambo ndenoi especially mazuva ano emantendawa unotoona magroceries akatigara ari mabhazi achingazitumidzwa navanhu kumusha kuti chi vanhu vararame. Mamiriro aita situation ari well captured in a book which I wrote called No Gold No Goal. Rinopatana kuti akagara kuti vanhu vari kumusha vanorarama sei nekutumidzwa zvekudya nechikafu navanhu vari mudiaspora.
Makariverenga here bhuku iri?
Bhuku iri ndini munyori wachona.
Saka
ndaitosheya
okay. Ndanga ndisina kunzwa ipapo.
Ndichiona kudzidzana paita vana veZimbabwe vari munini vari kuzimbabwe.
Asi ndinonzwa chose nenye na malaicha ikuti vano batsira zvikuru pane ku takatasa kuti zvinenge zvitumirwa kwe zvinenge zvisina kuwanda zvinenge zviri zvishomawo zvinosvika hazvo pane kuvimbana kuripo here pakati pa peba vanhu vanotumira nevano vanotakura zvinhu zvacho
kuvimbana kuripo nokuti inodova industry yakatozvimirira inomeka shuwa kuti zvamunenge matumira kumusha zvinosvika kuma intended target. Saka hapana maraicha ake unganyanya kuita zvenhubuka kuti zveutoti zvekubasa unenge atumirwa nokuti iye unenge achizourayirawo business because kana ukadero panobuda guhuro kuti endiwo muiti wako. Saka vana maraicha vazhinji havo havanosvika. Asi munenge zivavo kuti hapanga hoshaitivo ine kana kuti vaviri vanenge vane chi vane maitiro asingana chii asi kazhinji hazvo vanosvika. Zvinenge zvichitumidzwa izvi zvinenge zvichitumidzwa zvinhu zvakawanda. Vuwandi hwazvo ndohwo huchidetemaina kuti ivo unobhadhara mari iyi kunoona malaiti. Saka vanhu vanotumira zvakatowanda kubva kuzvikuru zvikuru kubva kuna mafiriji matv mazvikafu kuitira kuti vanhu varara nekumusha. Ini vhiki rimwe rapera iri ndaitotumira tv kune ava vazala vamidilavayo kuti iyo yavo yakafa. Saka kuti itenge ukoko mara tv zvacho akati wandei kana tv yacho yakatosvika hapana kana problem.
Zvino Zimbabwe ichasvika kupi ichingorarama nenzira yongoti wakumkwakusa izvozvo izvi munozviona sei?
Zvezimbabwe zvoida kupindira kwamwari nokuti chero iyo vanotonga vacho vanofanirwa kunge vachiita effort yokuti vanatse zvinhu pari kutaridzika kuti havana kana nehanya kuti vaimprove zvinhu. Yangova madadi kwazvidii kwako vangova kungoti waita zvake madiro ajejina utarise ufunge kuti iyo nyaya yacho yakamira papi ende iye maepos ekuadresa zvinhu zvacho ari papi. It looks like our leaders have actually given hope or they're no longer giving any effort to assist. Iyo zvavari kudeta ndezvekuti vanenge vachidozvimimira vari voga vachidozvigonzizizi anti zvatisa pazvatisvipa asi effort yekuti vagadzirise zvinhu hadhireni.
So Mr. Dube, are you sending just food or you are sending money as well to your folks back home?
Mana ibetsero nokuti tumira mari iti kana kuti yei because mari kumusha vanayo mara tg. Saka chavanoda chacho chechikafu. Mari chero kwavatumira inogovatumira mari kuti vatengei nokuti there's nothing to buy, things are not affordable there. So it's best that you buy them the basic commodities. Ukavatumira chikafu, ukavatumira hembe, ukavatumira mablankets, ukavatumira masizi okuti varime, ukavatumiravo muchero mahousehold goods avanenge vachida. It is more helpful than sending the money because mari vanenge vanayo hazvisina zvainotenga. Chero vanayo iko kumusha haungatumidziri RTGS kuuya kuno because RTGS yacho inorarama online, haisi mari yekuti inobata maoko. Inenge vaizvo zviriko kesho kuti akusaia mari yakati manje kunoko hakuna izvozvo, kune ikonomi iri pazvima.
Mr. Dube, stay on the line. We'll get back to you in a minute, please. Yes.
Yes, Mr. Dube is raising some interesting topics there. It looks like, you know, it's quite a bad situation.
Yeah. Now, you know, people are forced to trust people they don't even know, just to give them parcels and big items, and hope that, you know, the things will get there. But there is no choice anymore. People are just stranded.
Yeah, but like Mr. Dube has pointed out, you know, these people seem to be trustworthy because they know if something goes wrong, then they're quite kind of blacklisted. Yes, yes. You know?
It's so sad that money can be made out of the problems of other people. You know?
Okay, so to our listeners there, we are talking tonight about the economic situation in Zimbabwe, especially looking at how the diaspora is helping the situation. We understand that the diaspora remittances from all over the world, they are well over $1 billion, which is quite amazing. Okay, Mr. Wande, we have our second guest, Mr. Cassius Mpofu. Mnumzana Mpofu, sa wamgela hetingwen.
Ababa, ibingela ba saga zomkulu, ibingela ba lalele ko saga zomkulu
situsa. Okay, ay sibongile, sa temba la ba lalele betu labo bayabonga. Ye mnumzana, ungasitshela ngodubo olukhona ekhaya ukuthi lina njengabantu abaphandle kwelizwe liphathisa ngokunjani?
Udubo olukhona ekhaya kwamanje indaba kakhulu eyokudla, indaba yentengo yezinto, indaba yemali. So ke thina ngapha njengabantu abasebenza bangaphandle kwelizwe siyazama ngakho konke sikwenelisa ukuthi siphathise abantu abasekhaya ngalokho abangabe bakufuna. Siyathenga izinto ezidliwayo ngapha, sibathumele ekhaya, sithumela nezimali ukuthi basizakale kulukhunye abazabe bekwenza. So kulobunzima obukhulu abantu ababhekane nalo, olufulasi abantu bonke nje sifake amakhanda ndaweni sisiza nabantu basekhaya, ngoba lokho kwenzakala ekhaya abakukhethanga. Awozo bakhona abanye esingathi bakukhetha, kodwa-ke kwasidala ababangukhethanga. So sisiza ngali lezo ndlela zomuntu bathumele kokudla, sibathumele kunye okufunakalako njengakhonaokuba
manje nxa lithumela khonapho ayiso mali eningi yini egcina ichitheka ekupheni omalayitsha la?
Ya khona kuba nokuthi imali iyalahleka lezo ndlela, kodwa-ke kuyabe kungasela enye indlela esingathi siyenze, ngoba lakhona ma singathi thina sibambe leyo mali sidaka sithumele ekhaya, sesisho ukuthi abantu abasekhaya sokumele bafe. Kukanti-ke ukusuka kwethu ekhaya sizosebenza emazweni esebenza kwathini e-Afrika lapha lamaye angaphandle, sasuswa ukuthi sesibona ukuthi asimele sukuthi sigcine iy'muli zethu esinazo ekhaya. Sosaxa mngcono siyesebenza singaphandle kwelizwe, sibasapote lesilathi sikhona. Abanye baseBotswana, abanye baseSouth Africa, abanye baseNamibia, lamazwe amayanjalo. So into yasisusayo, sasuswa yibo laba bantu abasekhaya ukuthi sibatholele something engabasiza. Kuyadula omalayitha, bayadula ngoba labo badla khophana umsebenzi, bafana nomlayo nje umuntu ovukela emsebenzini. Umsebenzi wangalwana abawenzayo ukuthi bathwale impahla zabantu labo, bagcina ngaleyo ndlela iy'muli zabo zonke ezindaweni ezihleleyo. Kodwa-ke kusuka kube ngcono ukuthini impahla zona ngapha ziyathengeka, kungaba lokudula kancane ukuzithwala usekhaya, kodwa ziyathengeka. Nakhona kuqakathe ukuthi umuntu uma engabe xa engumuntu esebenza ngaphandle kwelizwe ehambise izinto ekhaya, abe lo muntu asebenzisana nayo ngumalayitha, kubasiza kakhulu ma abantu labo sebenza nabo kuhle. Kwesinye isikhathi ne-discount yayithola, loba kusiba nzima kubo bebhadala izimali eziningi ma bethwala impahla besika, kodwa kwesinye isikhathi uyathola i-discount ma uyi-customer bayazo. Lufika lokho kokufika nakho cela nihambisele ukudla kwabantwana ekhaya, bayeyemukela leyo mali yabo nakho, akuhluphi nje kakhulu. Kodwa-ke kunzima ngoba sisebenza sini-one ndawo, sisebenzele ukudla, sinabhodalisheni enkulu esiyenzayo.
Hayi, siyabonga ungayikhatshana, bamba ucingo khonapho Mr. Wande. Understand where you call.
Yes. Pa makadi pa runara.
Tiri po makadi.
Tiri po yadu tiri kutawara nani uye muri kupi?
Tiri kutawara na Romeo Mugande tiri kubinga.
Muri kubinga makadi ni kwa Mugande ndiri kuye uka mchimbofona. Nasi moda kugwana nesu nyaya iyi, moda kutiudza chi?
Ndoda kumuza kuti, ndo kumira utara ndi ndebe.
Ah, chaizo, taurezenyu.
Kuluma mnumza.
Ok, napa kuluma kuloko kumipolo kuti abantu batole imali ezincane zingasakwanisi kubancedisa kuhle kuhle. indaba le njengangabhasisi lwamba kubi special mina ngukansila ngapha ebhinga kuward 17 lawo.
Oho, kuward 17 ungaphi kwebhinga center?
Ngapha phezulu elusulu kwesinamagonde, chiefsinamagonde.
Oho, hayi kungibuza ngoba bengikhona ngapha ebhinga kumvika edlulela.
Aw yebo.
Yey, ngifike ngabona amanzi abilayo.
Hawu ufikile sibili ngingawabona.
Yey, hawu ungasiphathisa ngembono yakho.
Hayi mina bengilesikala zokuthi ngabe uhulumente uyasizwisisa, ayasizwela sibili because ngapha ebhinga ngendaba zamathitha laba sebesukile ngemali ezincane abasitholayo. Ngapha isikolo sesisile because uyathola ukuthi isikolo esilazo ngapha ebhinga izineziningi zangikhona ngama-annex. So amatitha amaningi babevela ngapha phezulu esishoneni basuka babuyela ngale. So isikolo eziningi ngapha usela amatitha. So sele amatitha maybe uyathola isikolo esisodwa sesela amatitha abafika abo-14. So usela maybe abayi-65. Lokhu sebebuyele bonke amatitha abangikhona. So oku sokuthwalisa abantu nzima. Abadala sebebhadala esikolo, amatitha abangikhona asebenzisa esikolo sangikhona sebesithathela abantu bokuthi befundisa abantwana babo esikolo.
Hayi kunzima, sizakufonela sixoxe kabanzi ngendaba naleyo.
Hayi kulungile.
Okay, hayi sibongile kakhulu.
Hayi, sanibonge.
Okay, Mr. Wande. The caller there is saying that in Binga, many teachers have left. There are so few teachers that, you know, you find a whole school with a couple of teachers, and he says mostly those who had been there have gone because, you know, of language barriers or something. So that's why I said I'll call him, and then maybe yes, we can find out what's really going on.
Yes, that's mm-hmm. that's a very really important story. Mm-hmm.
Yeah. Hello, caller.
Hello, Magadigo.
Eh, tiri kutaura nani uye muri kupi?
Muri kutaura na Solomon Matsaire, South Africa, Limpopo, Lipalale.
Aha, makali niko, makali nenyu?
Ah, isu tinofara zvedu kungorwadziwa nezvirikuitika kumusha kuZimbabwe.
Taura nenyu takaterera, tiudzeiwo zvamunofunga nezvamuri kuona.
Ini chandiri kuona ndichekuti solution pamachallenges atinawo hapana. Because mukatarisa movie yataitwa nhasi yekubvana mastrike, kutoratidza kuti parida kudzvanyirwa munhu zvakasimba. Nekuti what was supposed to happen is that because zvinhu zviri kukwira, masalari zevanhu asingakwiri, obviously vanhu zvaiposwa vanhupinda paroda achistrika kuti mari dzavo dzivedzerwe. Saka kana paiswa mutemo wekuti zvanzi kana tichida kustrika, ndokufanira kutanga da kutendera saemployer kutende pastrike. Ndiona sekuti utaro dzvanyiro hwakaitisisa kupfuura hwaiitwa navamugabe, even kupfuura hwasinei.
Saka
zvotoda kuti vana veZimbabwe zvoda kuti timuke titsvage way yekuzvisunungura.
Kana muchiti titsvage way yekuzvisunungura, munoreva chii?
We must find other means because it looks like we are liberated, but now it appears that it's called a joke. So, as about Siri and Varku, imagine Narukandira $500 bonds. When end up shop was going to go to the sugar, it's $100-something bonds. My prices are from Soros against the salary. I think it's basically basic. So, put the uncle to our memorial dash band. What more transport you put to another language core, masses and stuff? People cannot afford. So, this is slavery. It's already. How can you have a government in Opavano or Sandivayo married Singapore Nashan? What is that? So situation ero kuti havana basa nevanhu. So tinogona kungonyeperwa nana Minister of Finance vanamutsunungwa achiti vachiti zvanzi hano zvinhu zviri kunaka zvinhu zviri kupetshira economy iri kuimprova but there's nothing on the ground to show that the economy is going is improving. The economic environment is going down and everything is bad. So tinganyeperwa every time vachitaura mafence ways ava vachiti zvanzi ha zvinhu zviri kufamba hani surplus what there's no surplus. Everything is going on the negative direction. So tinogona kungonyarara ka tichingotarisa tichiti no tofana kungotera hurumende yedu but for what? Because right now we are destroying the future of Zimbabwe. Mwana ari kuenda kuchikoro zvino anodziswa nani ticha wacho anenzara asina kubvadya kumba. And ndivo vana vati kutarisira kuti vanofanira kusimuka Zimbabwe mangwana. Then tine generation yakaita to destroy in terms of education. Vasi vaingoendawo kuchikoro just kungoenda but chinoziva chiti hapana. Then tine vabva chikoro mabasa hakuna. So tiri kuvaka nyika yakaita sei.
Aiwa mukoma
kutaura ndikataura maproblems akawandisa. So I think we need something serious. We need to plan because this is our life. This is Zimbabwe is our country. This is our life and we want to leave a legacy. We cannot leave a legacy with this current situation.
Hai mukoma Solomon tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Regai tione kuti zvichafamba sei. Ndofunga vamwe vatereri vanzwa mashoko enyu nezvamunofunga vachatifunerawo futi vagotiudzawo kuti zvingaitwa sei zvinhu izvi kuti zvinyatsotozanika nekuti zvoramba zvichienderera mberi. Saka tinotenda chaizvo mukoma Solomon. Ya mazvita chaizvo. Yeah, Solomon is very depressed about this situation.
Mm-hmm.
And he feels that people are now more oppressed than they were before independence.
Mm.
And that there are no ways of helping yourself even if you are able. You know, you have money, you can't get things. Mm. To get the money, you have to get a job, and there are no jobs.
Mm.
So he's lamenting the situation and is comparing it to before independence, which is a very, very sad thing, you know, for us to come to that point.
Yeah, Mr. Wande, we have also our listeners and viewers who are watching us on Facebook. We have Ndabazezwe Vigi, he says, watching from North Carolina, right here in the United States. And then we have Forgive Mahlang, who's watching us from Xavier, Southgate. Not sure where that is. Mm. And then Utitus Nkomo Uting, he says, East London, South Africa. Siyakufonela kathesi ke Titus Nkomo. And then we have Ndabazezwe Vicky again, who says life will never be sustained by depending on diaspora funds because diasporans have their financial commitments too. The only honorable thing is for Mnangagwa and his ZANU-PF to concede defeat by socio-economic factors and just resign. And then we have Signoro Uncle K, who says, can you call me on Messenger? Mr. Signoro, unfortunately, we can't call you on Messenger. Give us your number, your telephone number, and we'll call you right back. And then Reza Blessing Renias is saying he's watching us from Zimbabwe, Mount Darwin. Thank you to everyone. Keep watching and following us, and please do give us your numbers and we'll call you right back, Mr. Wande.
Yes. Before we go to Mr. Nkomo, I want to find out from Mr. Dube. Mr. Dube, are you still there? Mr. Dube? Oh. I think we lost Mr. Dube.
Oh, okay. Yes. So we have Mr. Nkomo?
Yes. How are you, Mr. Nkomo?
I'm okay. How are you?
I'm fine, sir. I'm fine. What language do you want to use today?
I can use Ndebele.
Okay. Go ahead, sir. We are all listening to you now. Mm-hmm. You got the microphone.
Yeah. kunzima futhi kakhulu ekhaya. Lathi siyazama singapha nangikhuluma eSlanda neSouth Africa. Into eyenzakala ekhaya enzima, so siyazama ukuthi sibe sithumile lathi khona ngale ukuthi ngile kungaba ngcono iy'muli zikhona ukuthi zabe ziphile zikhona ngale. So it's a very difficult situation ekhona sibili, hhayi kodwa kunzima sibili.
Manje uphathisa njani imuli njengoba wena okhona kungathi kungconywana kuyancwebeka kule khaya, uphathisa njani abasekhaya?
Ya isikhathi esiningi engiyabe ngikutholile kona lokho lami ngiyazama ukuthi bake emabhasini ngithumele imali betholi ukuthi abathenge something khona ngale, ngoba ngale kunzima sibili kakhulu. Ngapha kungcono seke sibambe abambe sitholathole okuncane bathise khona ngale labo bathile.
Okokuthi umelele yini ukhetho oluzayo ukuthi uyevota?
Ye, ukhetho luzayo sibili silumelele, sithemba ukuthi kuzaba lukhetho olukhululekileyo ngoba sesikhathi lwethu senza ukhetho lungasoze lusibilise lutho, but ukuthi siyevota sizahamba siyevota silumelele kakhulu.
Hayi, kuyezwakala mnumzana Nkomo, siyabonga kakhulu.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu. Qhubekele phambili ngomsebenzi eliwenzayo.
Hayi, sibongile kakhulu. Yes, Mr. Wande, you were trying to find out from Mr. Sibanengi, is he still there?
No, I think we've lost him, I think.
Oh, okay. Yeah. So let's go to Mr.
Yeah, before we go to
Mr. Mpofu.
Mr. Mpofu. We have two Mpofus here. Okay. All right. Before we go to Mr. Mpofu, I have a message from Tawanda Rumhere. Arukuti Shaka Womba pa Zimbabwe. Tawanda Oyo. And then there's Leslie Chitope. Arukuti Arukutuona Ariku Mozambique. Tinotenda chaizo Leslie. Tinoyemba kuti Rukuti Nzwa Shakanaka and kuti Shaka Nakako. Iko kwa uri. And then there's Joel Makotose, ariku Botswana, na Courtney Mpemi, ariku Cape Town. Tinotenda chose kuti muri kutandara nesu, tinoyemba kuti muchatifonera kuti tikotaura nemi. Mr. Mpof.
Yo.
What do you think we should do?
Hey, that's a very big question, that one. I think people of Zimbabwe have let themselves down. They have been given so many chances to decide about their future, but we have thrown away all those chances. Other countries, look at PRC, Tanzania, Kenya, they have changed the government that has failed to live to their expectations. But in Zimbabwe, since 1980, we are being led by criminals that came into power without any plan for the future. They came to power just to be in power. Now, I think it's very difficult. It's even difficult than it was before Mugabe went. Because Mugabe was a big detector, yes, but his days, I think, in power, he was almost losing everything. We were just supposed to wait for Mugabe to fall down. And what we did now, we made a mistake by reviving ZANU-PF by bringing a fresh man with no idea of how to solve the economy, with no idea of how to run the country, with no idea of doing anything. He's not even able to be a headman in Nangakwa. He's a very, very, very dull person that cannot take the country anywhere. Now, the people of Zimbabwe have got a very big task. If we had to go back to the incident when that was overthrown, I think if that thing is to happen again, which is possible, if it is to happen again, I can see a lot of people losing their lives this time, unlike before. Yes, we lost some people during that time, though it wasn't confirmed to officials, but we lost some people. But now it looks like in the army are in control. They are running the country. Nangakwa is just like someone who is being held hostage. The army is in control. They are helping some of them, especially the senior guys, they are getting whatever they want. For civilians, for people, for people, I think it's a very difficult situation that will last forever. Zimbabwe is going to be one of the poorest countries in the world. It's very difficult to solve the problems of Zimbabwe right now. What we need now, maybe, is a complete overhaul of the government, to do away with ZANU-PF, we start afresh. I don't know how we can do that one. It's very difficult.
Mm. No, thank you, Mr. Mpofu. Kande?
Yes, we have more callers, I mean more people who are following us on Facebook. We have Utabani Ndlovu, othi litshona njani basakazi abathandekayo. Hayi, sitshonile Thabani. Uthandiwe Mavundla laye uthi litshona njani sihlobo. Umandla Gama uthi amatshono bakwethu, hayi sitshonile. Upamela Khumalo uthi litshonile laye. Lo ubheka impilo moyo uthi safa saphela isizwe sikamthwakazi, ye uyena usePretoria eSouth Africa. UBrighton Mzansi Ndebele uthi hi, I'm watching from Kempton Park, Johannesburg, please call me. Ye siyakufonela ke manje. Ye bakhona bayakhuluma abalaleli, bayakhalakhala ye ngomumo ukhona ekhaya ukuthi hayi unzima. Unzima kakhulukazi, akubacunula kakhulu ukuthi hayi batshelwa ukubana umnotho welizwe ususiba ngcono. Ye umphathi ntambo wezemali uhlale ekhulumile yena umnumzana Mthuli Ncube esithi yena konke kuhamba kahle, kuhamba ngendlela ehleliweyo, kodwa phansi lapha hayi akukhanyi njalo, yiko nje okungani kukhathaza abanenge. Ye mnumzana Mpofu, uyayizwa imizamo kamnumzana Ncube othi yena kusiyafika u-October yonke into yabe isilungile isihamba kahle. Ungathini wena khona?
Do we still have Mr. Mpofu? I think
Mr. Mpofu?
We have Miss Mpofu. Oh. I think
Hello.
Yes.
Makadini.
Tiripo Makadini enyu. Pata wana mpofu wa hiri. Takashitara na Mr. Cassius Mpofu. Saka amuna yini kujwanira pakati. Welcome to the program.
Thank you.
Yes, Miss Mpofu, maybe you can give us an idea of how you are helping folks back home from here. I guess you are here in the United States, right? Okay, so how do you help people back home?
Okay, my children, kumusha tukubatsira munharaunda kuchitungidza kuzengesa kwandinogara. Tinongo identify vana vechikoro vanenge vane need to identify wo zvimwe zvakaita sepa clinic pandaitaura pai panga paita problem ye health semunhu wanesi. Togadzirisa matoilets acho. Iye zvinezvi takutaya kushanda nameya wekuchitungwiza kuti tione tingaita sei kubatsira dambudziko remvura, especially kumatoilets pachitungwiza clinic hapana mvura, and then chitungwiza in general kuti how best can we do kuti tisimudzire nharaunda yedu ichitungwiza.
Ko tikatarisa ruzhinji rwevanhu, tikatarisa nyika yese nemamiriro azvakaita iko zvinezvi, munofungei nemamiriro akaita zvinhu kumusha?
Moziya izvozvo kumusha zvekutogwadza kana kutora pachikaranga. Ini sakona kwangu zvachioniso ka ndakutoti Zimbabwe yedu yato divide into two. It's like we've got two countries in one. Tine Zimbabwe section yeelectorate vanhu vakaita sana chioniso, vana mbuya achionesa na sekuru na tete. In the second part of Zimbabwe, they are my MPs that are Saruza together are on the same side in Ezan. Because my MPs Edu and Chaona Vachichi Miririra. It's like if I was Mirira, they are forgetting Takawa Saruza and Vachichi Miririra. Same through Kudaru. Panning here and down every time this over, you know, that bill I have the same when I'm Nanga Nasi.
Tripartite.
Yes, you know, the Churungi Church. Rekutizvo vanhu havachakwanisi kuti vanodemonstrate like especially vemuve civil servants, mapurisa, maticha, madoctors, manesi, vakasagutsikana nezvinhu vakanodemonstrata vonzi vanhu vanoudza basa rake. Pandiri kuti maMP vari kuti kanyaka kuzona bhiura kuenda kusaiwa napresident, it means rambotanga raenda kumastages ese rekuenda kuparlamenti vonosita voagria. Hongu tinobvuma kuti maMPA opposition ka mashoma avakwanisi kuita match. But remember, the MP unodzoka kakuna raunda kwako kuti vati veduweka pane bill rakadai rakadai votiunza ma consequences acho ma implications e bill iroro vanhu voziva kana kuti devo demonstrate kana kuti tivonyera machini at least people have to know avasitaura tozongonza kunzi bill rakuto paswa rati wosainwa nani na president kuti chi ravi that is now passed into law. And then my MP acho naiwayo tikuchima munika kuti hamuna petrol. But in terms of it's a rumor, in Zimba, and the patient, and so this is what it is. The rumor is my MP actually, where all the Tibato is to set aside my gas stations, Abo Vega, a good person, and I'm queue in a game of army. Who does that? Uri MP and the Casa Ruza, I was not going to be a queue name, what I'm going to be a queue Makuega. Varku Dabjans, Varkatizo, Mutulakatans, and a bureaucrat and a budget. And they are saying, if you want us to sign it, approve a budget, conditions. They MPs, in US dollars. You have any kind of bonds in the RTGS. You want the cost of 20 million, you pay US dollars. You have gas stations, two cars. Iyo zvima MPs edu andazi vane motokari ndiri vakapiwa last year imwe nedzishe vanza kuda kupiwa imwe futi kana vakatopiwa I don't know. So kana nyika ichinge zvinhu zvichinetsa saizvozvi tiri dzaniri kufeila ma MP tokusarudza tovasarudza voenda vonoita zvakuita izvozvi who is going to stand for vanhu veZimbabwe which means the electorate ka tisorehwa tinorohwa pakati kwa strike pakati kwa ma demonstrations tisinourayiwa tisirufa nenzara tisinda pamacues ma MP vachifara vanhu vezani. So I see cinema Zimbabweans are vaccine representation. Avasina.
Yeah. Musa vas stay, okay. Gande, you know, Ms. Mpofia is bringing up quite a number of issues there seems to be two worlds now in Zimbabwe whereby the MPs have their own lot and the so-called, you know, majority have their own lot. And she is very bitter about the way the MPs behave, and she cannot understand how this bill got as far as the president's desk that prohibits people from demonstrating, you know, civil servants and, and things like that. So she's not very happy about it. I should admit that she's very articulate about it, and Miss Mpof, Mira is stay on the line. I'm coming back to you.
Okay.
Paro nari magadi niko.
Ngiripoka na magadi wondo mananda varuta ora kuno South Africa. Magadi muri ya Zimbabwe mese pasire.
Tiripo mananda matoka tinokutambirai. Taurai, you talk at the area.
Sorry, excuse. Punish us, I think. Eh, one day, never zero.
In the other,
putting the button in around the city. It's a quad, you could see, ratio among the essay, amenities, or putting in the casino, Nakumira Shakana, Casino Shaka woman. As in the Satinga Shika Kunika Kreduko, a kind of good, the Kunuksa Pasca Quatinokara. Ndirikutaura ndakanangana nesituation yakuitika muno South Africa. The days of Zimbabwean to live in South Africa are now numbered. Mazuva okurarama tiri muno South Africa ava numbered. Soon or later, tichadzokera kumusha. Nekuti situation yacho yasvika pasina kumira zvakanaka. Vakanditeerera vanogara muno South Africa vanonzwisisa kuti ndirikureva kuti kudini. Vanhu vari kufurwa. Vanhu havachakwanisi kudhraivha even kana mausiku zvaazvikungoriska kuti should I go or should I stay upenyu hausina kumira zvakanaka sei ndataura ndichiita izvi pane vabva kutaura mai avo vamatini Mrs. Mpofu vati maMP vaakutozvifidha vahwande vane mazuva vachida kuti isu havachatimiriri tava nezimbabwe mbiri ndanga ndida kuti maoperations egovernment nesu kuvanhu kunoku takatosiyana mukaona vanhu vachibatwa muHarare muya vachidzingirirwa in agreement ye council zvinotozikanwa zvine zvatogariwa muchemba kuti mapurisa hasi kushanda basa ngaainde anodzinga vanhu hapatendegwi kana ivovo vuya pamhepo voti hatizivi ndo zvinoita administration yegovernment nepolitics kungatonga MDC nhasi inoita the same thing kudzingirira vanhu mutaoni pasingabvumirwi kuti vatengese zvokwadi vahwande zvinhu zvakaoma muchiona kuti vanhu mari yavanowana shoma iyoyo ini ndinofunga sokuti kuda hurumende ingaa yakatitsvagira nzira dzimwe dzenzira kuti vana imi muri kunze pamunotumira chikafu chenyu ichi tinoda kuti mutumire nenzira yakadai inoita kuti chikafu chiya pachinotumirwa chikwanise kusvika kuhama dzedu dziya dzinene dzikara dziri kumusha izvozvo zvinotibatsira kuti vanhu vachawana chichemo chavanoti pabhodha tinozosvika pakudai pakati tinozoona pakudai ndinobvumirana nevanotaura kuti corruption zveshuwa yauraya nyika muno musouth africa kutaura kwatiri kuita kune inonzi set copia commission iri kuendera mberi a lot of money was looted billions and billions kana kune anozofona handifungi kuti anoisiya nhau iyoyo billions and billions but it's not easy to arrest mapolitician haisiri nyore vanhu vangafunga kuti pamwe kudai vamunangagwa havasi kukuda kuita basa yavo nenzira yakanaka hei zvine process makomedi angu hama neshamwari zvine process handi nyore kukanda chiredzo makazara ngwena uchinyatsoa kuti dzimwe dzichada nekumashure dzimwe dzichada nekupi tinofarira kuti nyika yedu iri nerugare ini ndinofunga kuti hatingabatanayo nyika yedu ngatimbosandisai voice wayo titi nhaye vakuru vedu nevese ava vakafunda vatinhwa vanotaura ava vanotaura nezvematongerwo enyika vanotaura nezveekonomi ngapavoitwa such kind of a conference yekuti which direction should we take as Zimbabweans then we move on with only one solution toona kuti inotisvitsa papi kuda nyika yedu ingava nechimiro chakanaka I remember Zambia suffered a lot but they have never made the noise that the Zimbabweans have made today.
Mazvita chaizvo vamanhanda tinotenda namashoko enyu mazvita chaizvo ndisati ndapa Miss Chioneso Mpofu time yokupindura zvataurwa pane ari pafoni kubva kuBotswana makadini alo vari kuBotswana tiri kutaura nani
ndini Barnabas muri kuninzwa
ndiri kukunzwai zvikuru taura zvenyu
right. Ndotaura handiti ka
hongu taurai zvenyu
nditaure muri kuninzwa handiti
ndiri kukunzwai
right. Chandanichida kuti nditaure inini ndechokuti hurumende yedu chai chaiye kuzimbabwe ikai ivava vana munangagwa ava hazvina kutanga nhasi kana kuti kutanga nezuro kana kutanga zvakabvira kudhara strike kubvira nguva yehondo iyo iye nguva yehondo iye vari kumozambique vairova Rhodesia vachidzokera kumozambique zanura forces zipra forces chichiruva chibva kuzambia kwakenneth kaunda so hapana zvinoshamisa and vanhu vezanu pf vakabvira kudhara nemusambo wavo iwoyo muri kundinzwa here
tiri kokunzwai vava taura zvenyu
good vakabvira kudhara stereki nemaitiro avo iwoayaya ezvino kana pakaitika maelections ivo ndivanongohwina chete opposition yakahwina inonzi haina kuhwina vanoba makati mutaure morohwa mosungwa vakauraya vanhu vakawanda tiri kuvanhu vezanu muno
okay ya yeah, ndofunga tava varasikava Miss Mpofu muripo here Miss Mpofu
ndiripo
ehe Mambonza zvataurwa navamanhanda ava vanga vachiti zviri kuitwa izvo ndo maitirwo azvo haisiri mhosva yeZANU PF. Munoda kupindura manzwa zvavanga vachitaura handiti?
Handakupanzwe pabva kuti haisi mhosva yeZANU PF.
Eya, vanga vachiti vanga vachipindura pamamataura muchiti kunyangwe veMDC vakatonga zvekuitwa namaMP izvozvo zvinhu zvido zvavanongoita saka haisiri mhosva yevanhu vari kutonga. Vanga vachitaura nenyaya yamamuchitsanangura yekuti maMP vanoda magas station avo vega, vanomira maqe avo vega, zvinhu zvakaita saizvozvo. Taura henyu mupedzise nhoroondo yenyu yamamuchitipa.
Inini point yangu ndechekuti zvandati inini munyika mbiri handiti muZimbabwe ka ndoti MP eopposition avasisina kusiyana neZANU PF, vakutodyidzana neZANU PF, varoda kutinyebe kuti vari kuchiva chiri kutimiririra. It's unfortunate, handi kuti zvokonzerwa here nekuti izvo Chamisa haasi muparliament navo mukuru wavo, saka is not in control zvakanyanya. Handizivi kuti ndingapa explanation yekuti kudii, because tikatora Innocent Gonesa handiti ndiye chief whip weMDC. Ndiye akatopa that popo, ndiye akatoiraisa that issue yekuti vanoda ma2 vehicles, motikari yekutown nemotikari yekureserva. In an economy iri kuchema zvatakaita, munhu weMDC ndozvikundirwadza izvozvo. Moza nezvanzi iZANU yadaroka, taingoti haiwa maZANU inobhonzwa vanoita, but this is opposition. Hatiri takatotarisiravo kwavari kuti vachatimiririra, kuti kana ZANU yodaiwo MDC or whoever opposition ndoichachema nesu. But kana iwo uriwewo loya wangu anati ndokundimiririra, wakuenda kuside dzekuti hazvikuitwa nemuvengi wangu, tikufamba chirudzii. So apa handi kuataka MDC, don't get me wrong, I'm attacking my MPs eopposition vari kubvumira nezviri kuitwa negovernment, vasingatauri kune vanhu. Vari kutoda motikari 22 yekutaundi neyekumusha. MP wokumaubra unee kutaundi yekumusha kupi kwacho? Pari kumusangana newe paline yepetro ndichikuudza kuti MP makadi muri kuzoonawo sei izvi? Handikuoni because mega station yenyu mega. Vati vedzi elite ka vachatogumani nesu isusu takavasarudza. Takutovanhuwira nichiita vaumba tisina kugeza because hakuna mvura. Saka vasida kumira muraini nesu. Vada kuinkirizwa macar loans avo anenge achibva out of the country, mota kubva out of the country vachitenga voinkirizirwa mari dzacho. Zvinorevei izvozvo?
Manje
votoisa ransom pana Mutuli. Mutuli ndagara ndakatomumakawo zvangu, ouya nebhajeti yake, votomuti kada kuti tisaine bhajeti kuti tiite appropriate this budget. Tanga wati vaconditions aya, kuvari pamaconditions ekuti nibvisa sweji kuchitungiza. Why don't they give maconditions anobhenefita isusu vanhu vakavasarudza than maconditions anobhenefita ivo? Vangani pamamp nhaye vanzva dzaripo ekuti vangapa condition yekuti budget iholdiwe because of just a handful of my MPs at the expense of the whole country. This is sad. And this is kana kukanzizvo paita problem ngakuitwe demonstration. Anodemonstrata mwana wangu nehanza dziyangu ndanopinda mustreet ndovanorohwa maMP wayo kutanzi vanhu vedu varohwa and yet inini hamusi kutimiririra, and vanenge vasichema pamademonstrations achona futi. They won't even be there. Tikatochema tichienda kupi, right? It's like we are nowhere. We don't even know what to do. Ndiri muno zvangu but ndikutaura semunhu ari kuZimbabwe right now, kuti munhu ari muZimbabwe iye zvine izvi asina chekubata, ari kuti izvi magetsi adhimwa. Tinochaita ari kufungei achinzwa kuti MP akati ave nemotikari yechitu? Anonzwa sei?
All right, thank you so much, Mr. Mpofu. We have a caller here, Silo Mnumzana Ndebele. Siyakwamukela uhlelo.
Yebo
Ndebele, unjani?
Siyaphila njani le?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapho?
Hayi, ngapha siyazama iloba nje isimo sezima, kodwa hayi.
Okay, ungasiphi imbono yakho?
Yebo, ngithanda ukukhuluma ngesimo sasekhaya lesi. lesisimo asimnandanga especially kuthi intsha okumele ukuthi ngatsha ziqhenye ukuthi singasithi singama-born free kodwa i-freedom yakhona asiyibona ngoba la esikhona kunzima nalapho ekhaya kunzima so asazi ukuthi into enzwanile le ukuhlongi kakhulu especially thina intsha
manje
ngikhuluma nje inhliziyo zethu zibuhlungayo
manje ubona ukuthi wena ubona ngani kuyini okungaphathisa ilizwe ukuthi liye phambili
maro ngashintsha lo hulumende nje ngibona ngathi kungaba ngcono
njengoba pho esanda votelwa
kungene abantu abasha abasenembono emisha ifuna nje young minds young people maybe they can lead this country in a better place
kodwa kuphela abasanda votelwa laba abasebe ababusayo
siyakubona lokho kodwa
ya kunzima
kunzima ngoba nathi ngapha siyazama ukusebenza siyazama ukusebenza imali zangkhona esizisebenza sizithumela emakhaya zisala singela lutho nathi
heyi bantu hayi sibongile kakhulu mnumzana Yes, Mr. Wande, we are coming to the end of the show. Maybe Ms. Mpofu would like
yes,
to wrap up.
To give us your last words. Muripere, Ms. Mpofu.
My last words is, please, we are begging you. Regai kuvara irwa. Regai kuvara irwa, taka kusarudzai, kutimutimiri reo. Ndimi mutori wo, ndivo our last hopes. Kuti vachitiwo zvinhu zvisvinu. But kana vakukrosa camp kuenda the other side, hatichazvizwisisi. Taka Innocent Gonese, netimu yake, please. Ngavafunge zvinhu kwazvo.
Ko mama mbotaura kapaya michiti munozva hini kuti vashoma muparlamenti zvokuti kana pachivhotiwa kazhinji vanokundwa nekuti ivo vashoma haisiriwo problem here yamuri kutaura iyoyo
iproblem but hanzi kufa kwemurume kubudaura zvokangoti ndingakombwa wangu nyarara ngavabude pachina ngavataure kuvanhu kuti vedu vei kuno kwaita chichemo chakati chakati toona kuti vedu pane chichemo chiripo patitozongonzwa kuti zibhiura tosainiwa rakatopfuura why were they quiet all along both from what I understand hanzi dzakapaswa musenate 23rd May which means dzangatobva kuparliament way before then rozinda kusenate rozinda kupresident's desk pakangonyararwa kuda zvakabuda pabepa kana zvakadi vakadi kutaurira vamwe vanhu iye zvinhu kuzotanzi pane hanzi kure 255 mabills ariko ana kutaurwa nezvavo munhu angachizotanzi hapana not even a single one rakaraiswa nemunhu weopposition what are they going to why are they going to parliament maopposition MPs vanongoenda ngosongonogara upo hamari vodzoka apa chari kumboraizawo kuti vati issue yakati and at the end of the day vautanzi dzaubhadhirwa mari maus maus yekuti ndira kuparliament kwaunogara vachibvisa masiti vari imomo vasachanwa chii zvichemo zviriko zvakawandisa se zvingadai ine anombotora chimwe chichemo one vakadi kuchiendesawo ichocho they don't asi zvichemo zvavo ndizvongoti vauda zvinemotikari mbirimbiri ehe vashoma but ngavamiremire kuti ive pane chakati hatii kuchikwanisa tibatsirewo come back kune evanhu vakakusarudza uya utiudze
zviriko Unfortunately, Ms. Mpofu, we have run out of time. Thank you so much for joining us. All right, that was Ms. Chiwoneso Mpofu. She's here in the United States. We also had Mr. Sibanengi Dube, of the Zimbabwe Exiles Forum, and Mr. Cassius J. Simanampofu from South Africa. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Tandono Kawande. Until we see you next time, good night.